chakabuda nezuro ndechekuti taida kutaridza veruzhinji kunyanya iyo vemapato anopikisa kuti mai havasi mai vangori voga asi kuti ndimai vakabereka vane vana uye vanovatsigira. Ndokusaka makaona vanhu vakandimuka nezuro neuwandu hwavo vachienda pamahofisi ebato redu reZANU PF kunotaridza rutsigiro rwakapetwa akasingagumi kuna amai. Zvataida isusu zvakatobuda, handingazozivi uye handingazogoni kufungira uyo mumwe munhu akanga akatarisira zvaanga akatarisira, asi isu pakuronga musangano iwowu nezvatakanga takatarisira tiri kuti zvataida zvabuda. Ndokusaka maonawo nhasi vemaopposition varwadziwa nekuti vakaona chaunga chevanhu chakabuda vaifunga kuti mai havana sapoti.
Vamunengami, munowirirana here nezvekutaurwa navakunaka?
Inini handiwirirani zviri kutaurwa navakunaka izvi, ende ivo vakunaka vari kutoziva kuti zvavari kutaura handi chokwadiba, nekuti chekutanga vari kuti huwandu hwakabuda hwakawanda hwairatidza sapoti yamai. Asi vakunaka ndofunga vano handizivi kana vachiri kugara kuMbare, asi vanoziva kuti nezuro Mbare yose yakanga yakavhagwa kubvira kumupedza nhamo kumagaba mumusika chaimo chaimo makanga makakiwa. Vanhu vakanga vamanikidzwa kunzi endai munomirira kana kuti endai munodemonstrator, but pamusoro pezvo vakunaka vari kuti chinangwa chavo chaiva chokuratidza kuti mai vane support. Asi ndomunga tese tiri kuziva zvakaitika, even zvakabuda nemumapepanhau nemamwe mavhidhiyo aitorwa evamwe vanhu vakanga varipo vaitoratidza kuti havasi kutomboziva chavakanga vaunganidzirwa kunge vange varipo, kusanganisira even naminista veprovincial affairs vekumanikaland vanga vasingatoziviwo chinangwa chedemonstration yakanga yakaitwa nezuro.
Vakunaka, ndinoziva kuti mune mhindura apo.
Chokwadi, handizive kuti onarebo vangu vanoziva here musiyano uripo pakati pedemonstration nekumacha muchienda kunosangana nemukuru wenyu. Isu nezuro hatina chataidemonstratera isu kwete, asi kuti inhau yekuti taimacha tichienda pamuzinda wedu kungoratidza support, handi demonstration handiti. Uyezve nhau yekutaurwa zvekuti misika yanga yakazodii, isu tina chibvumirano chatakaita kuno takati vanhu veZANU PF vanoda vanhu vakazvipira vega kuti aiwa tichaenda kunomira nekutsigira amai nekuratidza rutsigiro rwedu kuna amai. Kana kuina anoti akamanipidzwa, police station dzakavhurika dzakashama, ndinoda kuti ngaaende munhu iyeye anovhurisa mapepa ake uye vakamanikidza vacho vagowanikwa vachisungwa.
Honorable Munenga, zvii zvamungataura pamusoro pemisangano vane zuro nenyaya dzekunyimwa mvumo nemapurisa?
VeZANU PF havatomboite nguva yekunotora matsamba kumapurisa, vanongobuda mumarodhi mavo, vanongobuda kana kupi kwese kwavanobuda, vanongobuda vachidemonstrate. Isusu tinotori mavictims okunyimwa matsamba akawandisa sebato remDCT rinotungamirirwa naDr Richard Tsvangirai. Tine zvakawanda zvatisingakwanisi kuti tiite, saka zvinoratidza kuti mashandiro atinoita nemapurisa kana kuti mashandiro anoitwa nemapurisa haasi mashandiro anenge ari transparent.
Vakunaka mataura nyaya, vamwe vari kunyunyuta kuti munogotsigira munhu akarova munhu, zvinotonzi imhosva yavakapara sei?
Ayayaya, munondinakidza sereki. Mudzimai wose akangofana nawo nafirst lady naamai Mugabe akazvara anoone kurwadziwa nezvinhu zvakadaro, saka ane kodzero yekuti anodisciplinawo vana kuti vagokura zvakanaka, vagovawo baba naamai vemangwana, vachazovawo zvakare vatungamiriri munyika idzodzi dzatinodenonge tichigara kudai. Nau yakaona honorable iyi yekuaplaya iyi, iwa isusu takaaplaya